Ask the MP. Ask the Right MP. Honorable is in the hot seat. Ask the MP, ask the MP. With Farai on ZFM Stereo.
It is a very good evening to you, and welcome to Ask the MP here on your favorite radio station, ZFM Stereo. We're broadcasting live from studios in Newlands. I'm holding fort for Farai Mwakutuya. My name is Perfect Hlongwane, and in tonight's program, we're going to be focusing on the 2019 national budget to be presented by the Minister of Finance and Economic Development, Professor Mthuli Ncube, in a month we're just getting into. And we are going to look at the national budget and its relationship with gender issues, how it affects gender issues, and a whole lot of issues around that. So we saw it fit to bring into the studio tonight members of the Parliamentary Women's Caucus Committee. And I have here Sibusiso Buta, good luck Kwaramba, and Sorry, I didn't quite get your name, sorry.
Josephine Shaba,
yes. My apologies for that. As we are going to be starting our program, let's begin with, I'll start with the chairperson, am I correct? Let's begin with expectations that you have as women. What are your expectations? What do you expect the budget to have to as it's going to be presented? What are the priority areas that you're expecting from the budget?
Social services kuti kuzvipatara madzimai arikuwanzwa mari yakakwana here kuti vawanikanisa kunorapwa. Kune zvirwere zviriko zvino cervical cancer. Tinoda kuti dai kwaiswa mari yakawanda kuita kuti madzimai vanokwanisa kunge achirapiwa vachinoongororwa kuchitengwa mishini kuti vanhu vange vachinyatsotarisiswa kuti chirwere ichocho chakabatwa early zvinoreva kuti chinokwanisa kunge chichirapiwa pano kuti madzimai anga achigara kumba kusina mari inoiswa kuzvipatara kuti vava vanorapwa zvakanaka. Totasara zvakare kueducation yevana. Takatarisa nyaya dzebeam. Pane nherera. Vana vasina vabereki. Tine machild aided families. Totasara kuti mari ngaive inoiswa ikoko kubeam. Kuti vana vedu nherera vava vanokwanisa kuramba vachidi vachienda kuchikoro. Totasara kuti vana vazhinji havasoenda kuchikoro. Nenyaya yekuti mari hurumende haina kuisa mari yakakwana kubeam. Vana vakaenda kuchikoro vanenge vakutarisirwa kunzi ngavabhadhare mari ngavabhadhare mari kana yebhimu yazouya vozonzi tokuzosera mari yenyu zvinova zvinhu zvisingaitiki. Tinoda kuti vana vange vachiona mukana wokuti vava vanoenda kuchikoro parege kuva nenyaya yekuti vana vasikana kana vana vakomana vanonzi havaende kuchikoro. Izvi zvinozokonzera zvakare kuti kuite maearly marriages when children drop away from school. Vakumba vataona vana vakuzopinda kumadrugs, vakuroorwa nguva isina kukwana. Vabereki vanenge vangoti aiwa kana ngavaroorwe nokuti vanenge vasinawo zvokuita. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinotinetsa izvozvo.
I'll come over to you. Kuyini likukhangeleleyo as MPs, women MPs especially, nxa sikhangele ibudget that the minister is going to be presenting?
Ngiyabonga ngethuba omphelona. Okwakuqala thina njengabomama abasepharlamente ikakhulu sikhangele indaba ye-farming. Sikhangele kakhulu ukuthi ku-farming omama kababhenefithi kangaka ngenxa eyokuthi khona singakhangela i-government kule command agriculture. I-command agriculture i-focus yayo kakhulu ikhangele kuabema-A2. Then i-A2 ungananzelela omama ukuthi bangaki abalamaplazi abaku-A2. Sithola ukuthi they are all men
benga boba benjalo sesithola ukuthi omama gabala lutho iskimu ye command agriculture ithola ifunding enkulu ngakuthiwa igovernment layo kuma allocation of farms ngabe inika omama labo belama plaza amakhulu kanti singasithi I women empowerment ezwayo but sathola ukuthi ku farming omama bafuqelwa kuma A1 and communal lands okutholakala khona ifunding e presidential input and ngathola ifunding leyana layo I manage wakuhle wathola ukuthi omama bona laba bathola baphiwa inhlanyelo namhlanje I fertilizer yabuya ngekugcineni kwesizini so thola ukuthi empowerment yangkhona ingapi khona pho mama abayilokho bethwala nzima bengalalo so I government kai kunenzeleli kakhulu ukuthi omama sibanengi ngapi ngoba ifunding ecommand sikhangela ukuthi ngawuthi ayikho khona pho kulapho mama abane or else ungangcinela I extend ibe ngapha izoncedisa la kuma A1 la labe communal lands ama emakhaya lapho okulabantu abaningi labo mama labo fela ama widows lentandane ezifelwayo ezigcinwe ngogogo sikhangela ukuthi khona pho ngabe lako okutholakala khona ama inputs lawo namanengi aphiwe abantu bona laba abayibo kumele bephakame khona bayaphakama phela ilizwe likhanya ukuthi seliphakamise omama labo ntanga
likhanye kuvamile ukuthi abantu bakhulume ngokuthi sifuna ukuthi imali yengezelelwe sifuna ukuthi imali yengezelelwe but if you as a parliamentarians women parliamentarians engaged the ministry to make sure that izinto elikhuluma ngazo are taken aboard
I ministry eye finance ikakhulu singakhangela kathesa ama budget consultations ayenziwe lapho sizahlangana khona ngesikhathi ungakhangela isikhathi sesikhona sesisifichane singakayi khuluma ngebudgets lapho siyabuthana khona kobulawayo kusukela mhla ka 7 siyafika mhla ka 11 November so isikhathi sokuthi kathe si omama behlangana lo minister we finance ukuthi sikhangela ama indawo ama esingathi ngama social issues ama social areas ama social ministries afana labo healthy le education le minister of women affairs ukuthi sithi thina ngapha esikhangela khona ukuthi khona ngabe omama I ministry ingaphiwa imali bazenelisa ukunika omama ukwenzela ukuthi nxa sikhuluma ngokuthuthukisa omama sebe sikhuluma into ebambekayo hanti nje khona ukuthiwa i-rubber stamping ngesilungu ukuthi siphonge ukuthi sibaphile kodwa bengelaludo siyahlala silokhu siphansi kade sakhululeka njengelizwe omama balokhu bedubeka kodwa siyathola ukuthi obaba yileyo lokhu hamba inkalakatha zezimota omama babambalwa khonapho
Over to you, Honorable Ndezipi Swamuru Kutarisira. And also, I want to find out what has been the trend before with regards to women issues, especially in previous budgets.
Maita Zenyu. Ini Ndezipi Kutarisira kuti budget ya 2019. Ngai cherecheze madzimai. Kunyanya bandikora madzimai. Ibandiko rinokosha. Ndai wongorura panyaya tingangoti family planning yekuronga muri vakawedzero bandiko remadzimai mari rinotibatsira kuti semudzimai asangoita zviya zvekuti gore mwana tikakwanisa kuronga muri tinokwanisa muna muberekano kwanisa kubudgeta kuti muri yake inodei ndichizobata zvekare maererano ne tingakuti ne kurima agriculture madzimai vanhu vakatarisirwa munyika ino kuti vave nepunduso mudzimai akanga aine pake panoti akapuwa munda atakatarisira kana pama A2 akarima uchinzi ndo mudzimai mudzimai hafa akarasa mbere kwanoramba akashingirira saka ndinokurudzira kuti bandiko redu remadzimai ngariwanikwe richicherechedzwa budget yacho ngaiti wandei kumadzimai nokuti vanobata zvakawanda kudzidzo totarisira zveku education kuti madzimai ngaende kuzvikoro nokuti ndo vanonyanyo ongorora kuti makamira sei munyika munoda kubatsirwa nei kune urwere sezvakaita mazuva ano kune department rekuti reutano mudzimai anorwara necancer anotambudzika kusvika cancer iyo yamusvitsa pakuti anoshaika oshaiwa kana nemishonga yekuti aende kuchipatara taitarisira kuti bandiko iroro ngari cherechedzwe zvekare kumadzimai varapwe mapachena chirwere chekensa BP neshuga nezvimwe zvakasiyana siyana nokuti mudzimai ndiyo nyika yacho
regai ndiuye kwamuri honorable Kwaramba ngatitarisei nyaya yekuti nyaya dzemadzimai dzanga dzichibatwa sei muurongwa hwekushanda kwemari wehurumende mabhajeti anga achiitwa makore apfuura zvanga zvakamira sei in terms of allocation
maitei pabudget allocation madzimai akanga asingatariswi mari yakanga isingaiswe mubudget yakatarisa madzimai zvinhu zvizhinji zvakangorerekera kuvarume ndovakanga vachiona mari yakawanda madzimai aizongonawo hawo shomanana asi ruzhinji papasina kutariswa kunzi mari ngaiende kumadzimai
Mm. Saka imimi se Women's Caucus ndezvipi zvamuri kuita to make sure that challenge iyoyo inogadziriswa it's addressed.
Isu semadzimai tiri kutaura zvikuru muparamend kuti mari ngaive inoiswa kumadzimai. Patinotaura tese, patinosangana, patinoreza maissues muparamend nepatinonguva yatinopiwa tibvunze mubvunzo ndonguva yatinenge tichitaura maissues emadzimai.
Mm-hmm. Let me say to the listeners, those that want to send in your questions, you are free to do so on WhatsApp number, which is 0731168045, 0731168045, and the program is Ask the MP, and we have members of the Women's Caucus Committee, Parliamentary Women's Caucus, where we are discussing issues around the 2019 national budget that is going to be presented by the minister. And as we're moving on, the Minister of Finance recently issued the 2019 pre-budget strategy paper, which generally sets the tone for the 2019 budget. In your view, does the strategy paper speak to gender issues? Ugwalo abalukhiphileyo luyakhuluma yini ngalezi ndaba ezimayelana labesifazane ukuthuthukiswa kwabo lokunye
ngiyabonga ugwalo lolu lugwalo nje olungalani labo mama singananzelela kathesi kwezempila kahle kule declaration ethi 15% of the total budget must be allocated to Minister of Health uhulumende wethu vele kakazi akwenze and ku-health yonaleyo kathesi kulento yokuqala ukuthi i-sanitary wear abantwana bethu abasezikolo kuma-boarding schools abaningi ngabavela emulini ezihluphekayo kodwa benelisa ukubhadala abantwana i-school fees kodwa lawa amanye ama-social issues manje sokusiba nzima sithole ukuthi abantwana bathwele nzima sebesikhawudang umntwana esesikolo ngoba kalani uza kwenzani i-sanitary wear iyadura kathesi it's going for more than $2 a packet abantwana abadubekayo bayithatha ugogo sekhaya and sithi umntana umzukulu umtholele imali yokubhadala isikolo umzukulu umtholele i-uniform imali yokuthi kula maphedzi ugogo kakwazi khonoku uyayithatha ngaphi i-government ithini i-issue eyabomama kusesintwini abafuna abantwana bethu baye ngaphi ama-sanitary wear iyadura but singathola ukuthi amakhondomu ema-toilet afakwa mahhala ukuthi lenzeni kuncedani khonoko abantwana liyabazala but abantwana olalifuna ukubananzelela so i-government ayikhangele abantwana ayikhangele omama kodwa ukusisebenzisa njengabomama kuphela ukuthi into zabo zilunge kodwa khonoko thina sithi right i-government layo kayinike abantwana amaphedzi for free ezikolo kanikwe mahhala for free abantwana kabathole for free i-government yethu ingaze yakhanya isindwa kwezempila kahle ngoba i-health nation iyafunakala siyafuna ama-ministers a-health abahamba emsebenzini baphephilile kanti manje bengananzeleli izinto ezi-basic ezifana lokuthi abantwana abamantombazana bazahamba ezikhathini zabo bakumele bekhanya bebahle kodwa umntana ayithatha i-cow dung ubulongo benkomo lani lihulumende enjani engazwela abantwana elingabazwela abantwana abavele emulini ezihluphekayo abanye bafelwa izintandane abagcinwa ngogogo abangayemsebenzini
My thinking is that as parliamentarians, it is also your responsibility to make sure that these things are met. There is change towards into zokutabantu anava sebenzisa ubulongwe lokunjalo. Kuyini line likwenzayo okwenza ukuthi uhulumende abone ukuqhakatheka kwalento?
Tina, as women parliamentarians, siyazama ngazo zonke indlela kodwa ngingathi ngokuqala ukuthi into esihluphayo ukuthi khona asitholi thuba elokuthi sihlangane lo minister of finance iwomen caucus ikhokhelwa ngu honorable uKwaramba.
Yes,
bese lesifiso sokuthi u minister abe azohlala lapha asikhangele simtshele ukuthi ukuze kube iZimbabwe elomdumo kumele kube yiloko ukhangele ukuthi kubo mama uhamba kuhlini abantwana.
Yeah.
Right, kathesi kule 2% le efakiweyo kuba nzima njani ugogo ugcina abazukulu imali ivele egole eAmerica ngapi ngapi $100 yani yafika ihletshu nesincane kathi kungani yona leyo mali ethathwayo indaba ingananzi ikhangele abalezimali eziningi. Yikho esikufisa ithina njengewomen caucus kungangcono ukuthathela abale mali abasekhaya. Ningabu ama honorable members abane lapha sise MPs sivele emaphandle nemakhaya ekhaya kwehlukene from urban centers ubunzima esibutholayo ogulayo buya kuwe ofelweyo yonke into inhlanyela kathe siyadula kathe si government right ithi empowerment yini yena leyo uMinister of Finance nxa engananzelele esadinga bomama lapha uzafela khona ilizwe.
Honorable Kuramba, Honorable Buddha is saying that you wish kuti munge muchiva ni mukana weku sangana na Minister of Finance as a women caucus. Kuti munge mchitaura zviri kupisa pamwe yenyu zvamunoda kuti zvinge zvichigadzirwa. Have you tried to engage him and what has been the problem?
Ndingati tichangotanga kupinda mu office. Saka atisati tawana mukana iwoyo asi zvinhu zviri mu program yedu kuti tofanira tisangane navo tigova taurira zvese zviri kutinetsa. Ndakati ku health tine mari iri kubva kunotengeswa ma juice cards. Inofanira kuti itenda iri 10% asi vari kupwa 50%, that is 5 cents per dollar regarega iri kuenda ku Ministry of Health. Asi imwe 5 cents haisikudi haisikuuya. Saka isu siyanga iri shure yedu yekuti dai mari yese yaingoenda iri chii iri 10 cents zvaizobatsira zvikuru ku health kuutano hwemadzimai.
Ndezvipi zvamunoda honorable kuti hurumende inge ichinyatsokoshesa panyaya dzakanangana nemadzimai? Tataura nyaya dzekurima, tataura nyaya command, honorable wambo taura nyaya land, kuti madzimai anodawo kutanga chwana ivu. Asi takatarisana nebudget, zvamunofunga imimi kuti madzimai akanyanya kusarira munyaya idzi zvinoda kuti zvinge zvichigadzirwa?
Ini ndiri kufunga kuti madzimai anyanyo batsirwa maererano nenyaya dzekurima idzodzidzi, kuti ngavapiwe chimunda chake semudzimai chaanokwanisa kuti akarima anokwanisa kuendesa mwana kuchikoro, anogona kuve akafirwa ane vazukuru vana iva vanokwanisa kuti havagozokuri vari nherera. Ndochimwe chokutanga chandinoshuvira kuti madzimai aitirwe. Ndozotizve ndinoshuvira kuti madzimai dei anga awaniswa mukana wekuti vawane kunopiwa mishonga yechirwere chekensa chanetsa ichi for free. Semapirwa ari kuitwa varume makondomu vakasvika varungonotora mahara mutoilet. Asi mudzimai muchembere chinotirwadza nechekuti semadzimai chirwere chekensa chikunyanya kubata 40 years and above. Vanhu vakura vasakwanisikana kuzviriritira. Saka buna iye akawana kamushonga, mumwe mushonga iyoyo for free. Ndotarisira yatotarisira kumadzimai kudeva waniswa mukana iyo kuhurumende.
And honorable Kuramba, the budget also speaks to issues around the tax system in Zimbabwe. Is the tax system sensitive to gender issues, do you think?
Ina ndifunguti iri sensitive to gender.
Yeah.
No doubt, like iye zvinoshi kune 2 cents pa dollar regarega, pa $10. Ndokona kuti mari iyo imari inorwadza zvikuru. Noti munoona kuti madzimai mazhinji havashandi. Pamwe anogona kunga atumirwa mari, mari yokuti achiishandisa yakutekisiwa. Saka ndokona kuti zvinhu zvinosurunyatsotifambira zvakanaka.
Musati mapfura panye taxi yoyo haisinzira here yekuti hurumende inge ichikwanisa kureiza mari yamuri kuti inofandira zvekare kuti inge ichiendeswa ku remember we spoke about the 15% of the national budget that's supposed to go towards health issues. Hazvisinzira here yekuti hurumende inge ichireiza mari yekuti inge ichienda ku ma issues akafana newe.
Zvakanaka kuti mari iende nekuti tinotaura zvokuti kuti zvakesari kuna kesari asi ndinoona kuti mari iyoyo dai paiwa nekamukana wekuti madzimai hatekiswe mari iyoyo ingotekiswa maybe kana kuti kunana baba kwega kana kuti kune vanhu vari kushanda chete
kana mukati kutekiswe vana baba vega nyaya dzamuri kuchemera dziri nyaya dzemadzimai zvinofamba here zvingafamba mushe. Okay. Mamu chiri kutsanangura imwenyaya mamu.
Imwenyaya ndakatona ndekuti madzimai ngavanoswa mukana wokuwana mabasa. Kuti kumabasa kwavanoshanda uko. Takatarisa iye zvino ku ministry kwedu mu cabinet madzimai mashomanana. Takatarisa kana kumabasa kana ma commissioners sorry kuma commissioner kuri nani nokuti vakaita hafafu. Kune mabasa ari pamusoro aitotarisa kuti dai madzimai achipowo mukana.
Akafana neapi? Mabasa akafanana neapi?
Ndingati kana kuti kuma directors ema company. Ngakuone madzimai vari pamusoro ipapo.
Speaking of that, chichiri kungumbenyeze kuwe kuinokwenza kuti abesifazana bengangeni ezikhundleni ezifana nalezo ngoba ama director ama companies bangena ngenxa yokuthi they are qualified to do so.
Uthi ngithi mina omama they are equally qualified. Otherwise we have got women abale ma qualifications who can perform better than the majority of men who are occupying positions that are very powerful in government. I would like to agree with Honorable Kwaramba when she says we think the issue of taxing it should only be done to our male counterparts because we have got fewer women, we have got better jobs. It's not that women are there, they are there and they are qualified, but there's that mentality and the cultural background that you think a company, it must only be led by a man. For example, if we look at the Reserve Bank of Zimbabwe, since independence, the governors are men, and even the deputy governors are men. Do you think we don't have women who are qualified to be governors?
Yeah, but we have it's deputy governors among us Fazane, ne?
No, but it's only one I know of that woman who was deputizing on Gono. And she's the only one since 1980. Don't we have women who have those qualifications?
They are there actually now. Deputy governors who are deputizing.
But why deputy? Why always deputy governors? I think even the president of the country should also look into that issue. That position should also be given to a woman and then see whether that woman will fail or not. Even finance ministers, we would have loved to see the minister of finance who is a woman. This now we are saying this is a new dispensation. We should have seen a woman heading those ministries. There are women who have got capacity, but it's only that mentality that women they always to be deputies. Why?
You see, my confusion is Honorable Kwaramba. Why are women not coming out? What is the problem? You say they are there who are qualified. Why are they not coming out?
The problem is it has been like that. Women have always taken they've been treated as second-hand citizens. Therefore, when jobs are advertised, some women do not apply. So it is our duty now to educate those women that they should apply and get those positions.
Like I said, that those who want to be part of the program, the number is 0731168045. You can send in your WhatsApp messages, your questions, your comments are on that number. Pane mtereri atumira question pana pa kwanzi. Ko pane Maria kambo iswa kuvarume ere. Kana kuti mari inongoiswa kumunhu wese in terms of budget allocation. kune yakambonzi ndeye varume here kana kuti mari inokonzi yes honorable
isu kana tichiti toda kusumudzirwa kwamadzimai
yeah
tikutoona kutoti ngaito uya mari yakanangana nemadzimai madzimai vaite bandiko ravo hatisi kutaura kuti yakambonzi varume isiri kudai yamadzimai yekuti mudzimai asumuke timuti mudzimai hoyo nasi
ehe Okay, we are going to take a short break, and when we return, we're going to be continuing with the discussion where we are focusing on the 2019 national budget to be presented by Professor Mthuli Ncube in the month that we are just getting into. Welcome back to Ask the MP. My name is Perfect Hlongwane, and we continue with the discussion I have with honorable members. Members of Parliament from the Women's Caucus Committee. And we're discussing issues around the national budget, 2019 national budget. We want to see how it relates to issues around gender and how they want the budget to speak to issues around gender. Now, the previous budget led to the establishment of the Women's Bank. In your view, how well has it transformed the lives of women in business, and what improvements are you expecting from this year's budget with regards to the Women's Bank? Ndichatanga nemi honorable Kwaramba. Last year's budget raika ikonzeresa kuti pange pachiita Women's Bank. Are there any improvements that have that you have seen coming from that establishment?
Yes, thank you very much. We are very excited about the Women's Bank. And the women in the rural areas where we come from, they are very happy. And the idea of having a bank account is very exciting. So many women are taking up the chance. They are applying to get loans. But I want to say the disbursement has not been favorable. Most women have applied, but they have not yet received the funds. Mm-hmm. We are just hoping that the money will come.
Mm-hmm. Yeah, the honorable Buddha.
On the same issue, anyway. Yeah, of course, women, they've got that excitement that we are now owning the bank accounts. But it's just a talk show. Because from my experience, the Women's Bank, yes, we were all in support that we must have a bank that is looking at women only. But we are still having a challenge. The bank was just established, and up to now, I hope it has not received funding. All the women issues that are taken as the last items, maybe on the concerns of the government, they see women as the last things to look at, as if we don't contribute. We contribute maybe 3/4 towards the development of this country. We are the women who spend most of our time in the rural areas, in the fields. We do farming, we do all sorts of things. And most of the women are widows. They don't have their husbands departed some time ago. And you find the same women is the very women who does the hardest part of the responsibility in the country.
Mm-hmm.
When you come back to the issue of the bank, I also foresee that even if that bank gets money, it does not cover the country. And we feel the bank must concentrate in our rural areas, in our rural women. Our rural women feel they must benefit from the Women's Bank. Mm-hmm. Because if the bank benefits the urban women, then that means it's a bank for the urban women, not for everyone.
Mm-hmm.
That's my feeling concerning the Women's Bank. Of course, it's there. We feel honored that we've got a bank, but that bank hasn't yet delivered anything to the women because of funding.
Yeah,
I don't think there's any cent that has so far been channeled to towards that bank. It's just a bank, so that women they feel we've got a bank, but there's no money.
Okay, let me go to honorable Tinzu Kuti Nyaya Women's Bank.
Ndinoda kutenda
Nyaya Women's Bank isu kumaruwa kwa tinova, kwa infekti kwa tinova, madzimai aru kuifarira. Inindo funga kwa ngundo the first one wakatanga kuwa na mari.
From the bank.
From the bank.
Yes.
I think wano da kufambirwa, ukataura nao, waneti. Total zine number inokuwa na kuita 100 madzimai.
Who benefited?
But benefited ku Women's Bank. Isukwa ndino gara kumaruwa, varu kufara, varu kutoti, varu kutoida. Bosi, varu kuto vene, nepundu sone bengiroro.
Juri kuto sandura upenyu.
Juri kuto sandura upenyu wa mazimai kumaruwa kwa ndino.
So you're saying the issue ndiyo kuti as a leader you need to go and engage.
Yes. Same kuru, unofana kuya inda kubengi, kunonzwa kuti vano day, nekuto pusha kuti mazimai, anufana unga chiwana Mario Yukubengi.
Right. As women MPs, what are you going to do to influence the budget? Budget rikuuya, and you have your concerns. Zamuri kutaura pana hapa kuti pani nyayaye, kuti wanawe chukora, wasikuwa na zwakati, wasikana. How are you going to make sure that at least you influence kutuma issues za muri kutaura ni zao ange achi itua take note and given some money? Honorable.
We are going for our pre-budget on Friday, and these are the issues that we are going to raise per meeting at Shuku and Ayoyo. Chano utaura shuese, shuichikoro, shuibimu, shukurima, shuwe domestic violence, kutuma zimai ngare gikuroa. Noto kana karo wa shono sopinza mareka wanda wakenda kuno rapo wanodi shakustri cha budget training health. Saka ndoma issues that shano taura iwao chesa mainputi edu patruku enda yuko budget ipap
yeah.
Taura shakanyanya shukuru sima zimai
onarebo eligu kangelele yukumbeli ngagwenzu kuti kuze kutatu ezinqumo sokuthi hayi indaba ezikhulunywa ngabesifazane kufanele sizinike imali ethile.
Ya ikakhulu sikhangele ku farming. Isifiso sethu njengabo mama besifisa ukuthi omama ku farming ngabe bayathola labo amasimu bethole lawo ukuphiwa inhlanyelo lo lakho konke okufunakalayo bethole labo ukuba kuma irrigation ukwenzela ukuthi kathese kunje nje singananzelela umumo lo uyacho vele ukuthi izulu kaliko lilutshwana lizaba khona kodwa lilutshwana kuchenza ukuthi umuntu ongumama nxa esekhaya uzathwala nzima so ukuthi sithuthuke nxa singakhangela ilokuzeni ibudget elizwe liba nje ifarming like mining but omama abaningi batholakala ku farming. So kufarming ena le USCT tina I government ngabe iyancedisa omama ngendawo zokuthelezela ama irrigation bebancedise la ngendawo zokulima abanenge abalandawo zokulima umuntu ongumama inkinga yakhe ukuthi gagala land ebiza yena ibizo lakhe ngumama ofana le first born endoda yakhe ngoba ulalutho awubalwa umuntu okumele uhlale uqakeza izandla kumkako kodwa umkako angavela ahambe wena ususa uthwala nzima ngoba lalapho hlezi khona uzathathelwa izinini zendoda zithi wena vele umuntu okuza buyela kini le ndayo ngiyanga kithi ngekamfo wethu ngekabani bani wethu so igovernment ma ikhangela kule budget ezayele kayikhangele kufarming ukuthi ithuthukise impilo zabo mama lokubaphakamisa la ngoba incedisa kufarming irrigation ndabe irrigation indawo inkalatenda. Singakhangela futhi okunye okuncedayo indaba yama small grains.
Yeah.
Iyakhulunywa ngayo ku television, khulunywa ngayo. Ihlelo lokhu ikhulunywa ngani kulolu lutho oza kwenza kana. Besicela ukuthi ngesilungu kuthiwa implementation yama small grains ukuthi endaweni ezinjengabo ezikuma region 5. Ziyavuma kathesi kunje ukuthi kuya izilimo zangkhona ziyaphumelela. Bekungaba kuhle njani ukuthi endaweni zona zibethola empowerment siyothola inhlanyelo yonke into efunakalayo. Kathesi ngabe kuthiwa kona sithi thina this time ama regions lawo izulu lilutshwana kodwa ngabe la ngapha ngalokuze kuma region 5 kuzaba lokudla kuyaphuma onyawuti obani bani khona phezu kwesikhanyela kodwa igovernment ingenza njalo abantu bangaba lokudla kabasela ndaba lokuhlupha le government ngoba bayebethola ukudla kwangkhona bethengisa and njalo bencedise ngoba ama small grains
intengo yangkhona iphansi nxa elinywa lapha emaphandleni ungathola ukuthi nxa uzukulanda esitolo kuyakuthiwa kuyaduna kakhulu kodwa abantu bakhona bakulima kabazuzipa so ama market la indawo zokuthi kuthengisela kokukhanye umuntu la angazuza avuna abe lamathanaka alichumi athola ukuthengisela ukuthola imali eningi ungananzela isaka eli 50 kg ngabe la liyathengiswa njengentengo le ongathi nxa usufuna inyawuthi i 2 kg price yangkhona ngakuthiwa khona intengo yalana kuba njalo ngapha ngoba mama bethu ngapha phakeme
okay there's a listener here who says women are co-authors of their own misfortune pull down syndrome yanzi amutauri amukurukuri nezwi rimwe chete kuti nyaya dzedu dzinge dzifa what will be your comment honorable
icho kwadi icho chokuti madzimai atisapotani kana ngati tichiparutwa ma elections vanhu vanotoda kuti daita votera baba ningi ava votera mai ningi saka I mentality iri mu madzimai yakangogara iripo saka tupanofana kutoitwa ma zvidzidzo zvakanyanya kuti madzimai ava anoziva kuti aiwaka mudzimai anotogona basa mudzimai nemurume vese vakaenzana saka vano vanotodonzerana saka madzimai anofana kuti adi atodzidziswa ndozvandambotaura zvezvo kuti munoona kuti kana madirectors emakambani kubva kwakawanda varume madzimai ako nokuti mudzimai nioda kutizvo mumwe wake hamusapoti saka anobva atongofunga kuti aiwa kana inanifoti ndingadi ndingaende panzvimbo iyoyo ndigara hangu ngakuende varume saka madzimai anofanira kuti adzidziswe zvino kutongoda education chete ende takatarisa kazhinji madzimai arikuenda kuzvikoro education vanayo vakadzidza tine example ya Monica Mtsvangu she's doing very well asi mukadzi anotokunda vamwe varume saka madzimai mazhinji akapuwa mukana wekupuwa mapositions vamwe vari pasi vanogona kuona kuti zvechokwadi kana uyu achizvikwanisa kuzviita kana nendondokwanisa kuzviita saka mukana chete unoda kuti upiwe madzimai
Mataura nyaya yedzidziso yekuti it is also critical that vanowana information vanowana dzidziso kuti the things that you're talking about vanokwanisa kuzviitawo as leaders do you take time to also engage them and inform them about these things
ichokwadi misangano yatinoita yese zvino tubva kuma elections ndozvinhu zvatakafamba tichidzidzisa madzimai kana pamusangano yese yatinoita kana kuma church tinoita misangano nemadzimai kuma church kwatinoenda tinoita misangano nemadzimai kunyange pari parufu tinototaura mukana kuti tivadzidzise madzimai kuti aiwaka isusu takangoenzana mabasa takaenzana kwete kungoti kana ndiri mumba nababa ndopandiroti aiwa baba ndibaba asi kana takubasa zvakangofanana takaenzana
Zvakanaka, there is also a listener here who says, I'm really disappointed in the women in the studio. They defy the 50-50 mantra they preach. How can they say only men should be taxed? How is it that even right? They want equality. They have to want the downside of it. Ndiumwe mutereri uyu wanzi nyaya yekuti varume ndivo vega vanofanira kutekswa yadzoka hanzi hazvizoenderani nenyaya yekuti pave nekuenzana kwemikana
okay no but mina ukuzwa kwamanti uhonorable ngimzwe sithi khona i-taxing ungancono ngoba kulabanye abalemali eziningi anti bengoba irresponsibility enengi ikumama
yeah
so omama abona labo be tax yona le mali encane yona leyo omama bethu abaku informal sector abaningi bangkhona be tax futhi kono okuyimali okuncane abakuthola ukuthengisa amatamatisi so itina sithi amadoda of course yebo 50-50 khona kodwa nxa sikhangela futhi ku 50-50 kuma responsibility labo omama tesafa sodwa bone yabo imali ngangcono enathi utshwala but umama angathola $10 imali ethenga impupu So it takes ngangcane kuyene kuyena lo ubaba ayo taxwa etshwaleni lapha abathenga khona zonke izinto abazidla ku taxwe
Another one here says the problem with women in Zimbabwe is that they don't want to grab the bull by the horn because the women bank we're talking about is led by a male instead of having a line of female management, you find males dominating. What is the problem? I don't understand the interest of female when it comes to their needs. Ndi mauchaza ariku ada anzi ma challenges amuri kutaura mudi kuti munge muchi zvandambo taura kuti komadzimai ari pichi chiri kuitika kuti tisaona muzvigaro zvatiri kutaura
regaindimbo pindura va mauchaza nyaya yekuti madzimai atitori zvigaro zvihombe ini ndiri kufungidza kuti nyaya iyoyo haisi yedu isu semadzimai.
Mm.
Power padenga pagara pane murume it's cultural background yetambotaura yai nyaya yekuti CEO we bank aita murume ko zviri kuzosiya here kuti bank rinokuti ndere madzimai saka kubvira ku manager kune kutsvara wese anofanira kuita mudzimai here.
Mm.
Kanditi kana chitora nyaya 50-50 tukutotara 50-50 even kana ku women's bank kwacho.
Mm-hmm.
Atisi kuti varume atisi kuvada kana kuvaona ka.
Mm.
Atiti tiri kuti mikana iyo kuenzana. Saka varume iko kuva nemukana wekudi yekutora. Saka iko ku Women's Bank kwega ndo kunongofanira kuwanikwa madzimai here. Nokuti maministri zvakananga nemadzimai ku Women Affairs kongwanikwa madzimai. Ko ku finance kwakanzi ndekwe varume nani.
Mm. Okay. Ndine chimbo chekuti ku finance variko madzimai muzvigaro zvana director mukatu.
Tinoda kuti mudzimai amboita minister toda kugava RBZ tumbonzwa mudzimai deputy governor omboitawo varume.
It has become a trend that parliament year in year out it carries out consultations that atimbotaura nezvadzo kuti ma consultations are being carried out with regards to budget. To what extent are the contributions incorporated in the final budget zvinenge zvaitwa pama consultations paya munozozviona here mubudget rayo zviri kuonekwa here zvichireflect that regaindi tange kuna honorable kuno
ichokwadi zvinooneka kana saizvi zvikataurwa zvikanokurukurwa kubudget zvizhinji zvinobuda tinozviona kuti zvauya zvinhu zviya zvatakakurukura zvinobuda ndomaonera tinoita.
Ini ndira kuti nditipokane izvishoma kana takaita bhajeti zviya ruzhinji zvatinenge tataura zvekumadzimai izvi kashoma kuti titi zvinonyatsobuda saizvozvo zvatinenge tataura vari kuedza zvavo but vasati vanyatsosvika chaipo chaipo patinotarisa kuti zvive zvakaringana.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Like if anga nyaye beam yoyo.
Yeah.
Kune problem. Marie beam haisikuya ndo chichema changu choti dai Marie beam yava inokwanisa kunyatsouya semataurira atinenge taita.
Mm-hmm.
Funding iri kunetsa.
Mm-hmm. Mm-hmm. So how are we going to fix this?
Issue beam one issue ema issues emadzimai.
Ma issues emadzimai being incorporated in the budget.
Zvao anogara ari pamapepa. Ndokwanongoperera chingotaura mukataura nyaya yekuti nyaya ye Women's Bank zvechiwa Women's Bank inofana kutopuwa mari izvozvi. Women's Bank kana nyango tikatoloba varume in parliament kuti tibatsirei. Zvinotaurwa zvopera zvongonotiwa. Saka isusu tiri kuti izvozvo zvinoita kuti madzimai ari kunze asaone kuti isusu tine betsero kuva mukati muparlament. Vanongofunga kuti tiri kokungowenzera mabenji. Ende kana madzimai akarwadziwa nenyaya dziri kunetsa mazuva ano vanoataka kuti madzimai akangozara vangoita queue muparlament anzi basa rekungomwa mineral water vakagara. Asi haisiri iyo nyaya. Isusu semadzimai tinotorwisawo asi kuti nenyaya yekuti tichiri vashoma muparlament macho imomo. Mm. Varume vache vavo vasingabetseri zvakanyanya panyaya dzekuti vatisundewo panyaya dzemadzimai.
Mm-hmm.
Varume vanongobetserana ivo zvinobatsira ivo sevarume.
Mm-hmm.
Zvisingatarisi face yako kuti ine bato ripi kana bato ripi.
Mm.
Varume kana vakuita zvinhu zvavanoda kuwirirana vanowirirana vese.
Saka dambudziko ndimi madzimai.
Isusu madzimai hatina dambudziko inyaya yekuti tiri vashoma muzvigarowo zvine power.
Mm.
Tiri vashoma. Neso takada hatirwe papa tinowirirana. Asi tiri vashoma voice ready papa makazoti muende kana ku parliament makaenda mu national assembly kuti madzimai munotoona kuti kungoitawo kurova mba manzou hapana zvinombochinja kunge kusvikira tadzidzisa vamwe vedu vagona kudzwisisa kuti ngati wandei muzvigaro zvine power. Takutaura totaura with one voice varume zvavanozoita manje vakaona kuti mudzimai ari kutaurisa ushu vanomutsvakira vamwe vanomushanda
kumtsvakira nyaya isipo kwatinobva kwakasiyana siyana kunzwisisa kwakasiyana siyana ndinogona kuudzwa zvisipo zvinamboitika kuti ndozviri kutorongwa namai honorable kwaramba nezvipauri isitombori nyaya vasiri kutomboziva vachida kungonzwa kuti tikangoita gepu rekuti hatichataudzani ivo varume vabudirira pane zvavanoda vakutopinda. Saka ndonyaya iri papa ndosaka manzwa honorable kwaramba achitaura kuti mateksi ngakuteswe varume havasi kureva kuti varume chete aiwa tirikutaura kuti nemadzimai tinotekswa but teksi ngainyatotaura zvakanyanya kuvarume nokuti madzimai edu ari muinformal sector madzimai ane bedeni rakawandisa rekuchengeta nherera dzakasara madzimai ari havasina varume kuminda kwavakasiyiwa vari vanodzingwa vanorohwa saka izvozvozvo zvinonge zviri zvimwe zvinhu zvinonetsa kuti mudzimai kuti uzoona kuti empowerment yacho iri chamusimudza papi hapana nokuti kodzero dzake anopedzisira anoza inonzi confidence nekuti anenge achinyanya kushungurudzwa pasina kwaanogona kunotaurawo nyaya yake kuti inzwikwe kumamisha matraditional leaders edu haakoshesi isusu madzimai ukaita dambudziko rete seri mudzimai kuenda kuna sabhuku anoda kutonzwa kuti vekuvarume vako vari kuti kudii saka oenda kupiraka saka ndoita kupi saka 50-50 yacho ndangoaplya pamunenge muchibhenefita emusevarume kwatodzvinyirirwa isusu momo hamutauri nezvako.
Okay, we have about 9 minutes to go, and let me again remind our listeners that you can send in your questions, your comments on 0731168045. That's our WhatsApp number. And I have a listener here who says that on Command Agriculture, women are crying for combined wheat harvesters they're not accessing these, while men have no problems at all. Can the budget accommodate a fund for women farmers as a standalone? The Muruku Gutsurira Zirkuita. Yeah, you could see Mazimayanga Chuana a fund that is standalone that support women farmers. Muruku, you want to say?
Trukuyon Yaganak.
Yaganak is a shkuru. Don't title after Kanoti Kutungo and a command Yakamira Mazimai. Women in farming.
Eh.
Look at you. Iyo nyema combine harvesters unoti warima witi yako waenda kuti unotsvaka combine varume vanenge vatora ndiko mabaningi wakaenda kuiko mabaningi vaza iri kuya asai huye witi yakusvika pakuna iwa nemvura vamwada kutorizaina kurima witi iyo nokuti zviri kunetsa saka tinotoda mari inenge akatongomirira madzimai kuti makana iri kumari macombine harvesters akaita macombine harvesters one per province inenge akangomirira madzimai oga. Mudzimai kana apedza kurima anongoenda kundotora kombaini yake odi okohwa kana iri yokurima uzoti ini ndikuenda kucommand yemadzimai ndoenda ndorobwa mainputs yangu ndodi ndorima nokuti zvechokwadi zvatambotaura zvive zvekuti varume vanongosapotana ivo pache zvavo madzimai achitambudzira.
Okay, another one here says ari kutaura nyaya yatambo taura panapa ari kuti equity is equal opportunity. When voting, everyone has an equal opportunity. Women have the choice to vote for the candidate they want. When women vote for a male MP, why should we force people to have a woman MP they did not choose on basis of gender? Nyandri kupika from this. Inyaye kuti, you will agree with me, kuti, in terms of my numbers, women constitute the highest in terms of population, and it will follow that during elections women should support each other. Kana pakaitwa dzidziso yakakwana kuti vange vachiona kuti tisu titakawanda madzimai, so that it also reflects to the positions them are ministers as you go to government, is it not?
Regandi pindure mtewereri uya taura we. Inene andidi kubvumirana naye. Chokwadi chiripo ndechekuti madzimai akadzidza tinawo izvozvi. Ariko. Madzimai akadzidza. Asi kuti nyaya iripo ndeyekuti ndati madzimai vazhinji manje vanozoshayawo ruzivo rwokuti kana mukadai mukapiringishana pachenyu munozoita vashoma kuzvigaro zvine power. Ndambotaura kuti varume havadi mudzimai ane power. Varume havadi mudzimai anovakwikwidza papawa, vanomutsvakira tunyaya. Kana uri mudzimai ane murume kumba, baba ivavo vakasasimba vachaudzwa kunzi imimi makavata kuno, mudzimai akavata kuhotera nhanhingi zvisipo. Saka mudzimai ane pawa agara anoramba achishungurudzwa futi. Saka inini kuona kwangu nyaya yekunzi madzimai takawanda, we are more than half of the population home. Asi nyaya iripo ndeyekuti isusu madzimai munyaya dzezvigaro zveutungamiri takasaririra. Atitarise kukatanga nyika kuti na 1980 tatina ma MPs mangani, madzimai ma ministers mangani. Tinotoona kuti parliament yesangari varume. Amenoti makana vanga vasi 4 5 vatatu vakadzwa shoma shoma. Ende madzimai waya akagara nguva yakareba vachingova shoma shoma. Vachingova varume. Tingainzana here? Munhu mwa akutosvika mugweru tichienda kuBulawayo. Nemunhu ari kusumuka muno muHarare ngonzani tichi hatishikesi nguva yakafanana.
Kwanzi kuri pamujau.
I also wanted to respond to that one. Now the issue of resources. Nona kuti madzimai atina chandina chandina motikari dzekuti ndingamhanye mhanye ndichikampeina andina. Madzimai hongu varogona kuti support. Asi vakangozeya kuti pana mining apa varoda kuku varoda kukondesta. Ndirova daisirwa murume akasimba ane mari ane zvese ende vanhu vedu havatani kutenwa. Vanoya votengerwa magrocery votengerwa kana nhumbi magubeze chii vati vatotenwa. Saka tiri kuti maresources madzimai ngatipiwe maresources kuti ndive ndinokwanisawo kumira ikwali nemurume. Saka pari zvino zvakatooma kuti ndive ndinokwanisa kumira nemurume ndichiningirikina ndichikombita naye anotouyina chete. Whereas isu 352% taitofanira kunge tichitotonga kwese kana muparliament imo mungadai makazara madzimai varume vari vashomana.
Honorable Shaba, tino my question still remains kuti nyaya inogadziriswa sei. I think that is going to be our last question in tonight's program. Nyaya iyi tinoigadzirisa sei nekuti tichataura tichanyora magwaro toramba tichingotaura until when? I'll start with you.
Nyaya iyi yemadzimai tinotoigadzirisa mubumbiro redu nyika yedu kuti ngatibudei neichi takabatana semadzimai. Yatove kutoti tese ngatite musoro pamwe chete tirege kutarisa kuti pakambomira sei tingoona mudzimai. Tikangoita saizvozvo tinobudirira uyezve pabudget yedu yatiri kuenda iyi taichifungidzira kuti tikanoitaura semadzimai takabatana takaisa musoro pamwe chete madambudziko edu ndinoona saachipfu achipera. Tese kuti pangwana panomira mudzimai ngandionewo seumwe mudzimai nditsigire umwe mudzimai ndione seni nekuti mudzimai ane nguva neupenyu hwomwe mudzimai.
Honorable Kwaramba, as we wrapping up, zvogadziriswa sei matambudziko amuri kutaura? Hakuna makombine harvest acho, hakuna fund inoenda kumadzimai. Well, how do we fix that?
Zvinotogadziriswa kana constitution yedu yanyorwa ichisupporta madzimai. Kutoitwa mutemo chaiwo kuti pachava nefund yakamirira madzimai. Pachava nefund inomirira social services kuti itarise zvichemo zvemadzimai.
But the constitution then inotaura issue yekuti hapafaniri kuva nekusarura. Kuti munhu anosarudzwa nekuda kwekuti mudzimai here kana kuti murume, panofanira kuva nekuenzana kwemikana. So the constitution covers that.
Yeah, it covered that, but hazvisikuitika, hazvisikunyatsofamba, handizive kuti mentality yedu ingave ingachinjwe sei kuti tive tinotena kuti tingove tinoona kuti mudzimai munhuwo
yes
anofanira kupiwa kodzero dzake dzakakwana.
Honorable says peta ke manje.
Yeah, says mapetelweni.
Yeah.
Okay, kunde ngivambe ngapha isishona zacina ngesindwe.
Akula nke.
Okay. Ine ndiri kuti nyaya ye kutsigira madzimai panyaya dzekubudirira kwavo. It's lack of political will of our government. Nokuti mitemo tinayo. Mitemo irimo.
And you are part of government.
Agenda irimo constitution yenyika. Nyaya dzedzati kutara pana padzirimo. Chiripo chete kungoti kusada kuhurumende kuti iite zvinhu. Nokuti kana vakatiisira bengi risina mari kuti tingomarana kuno kuti fungo kuti ava ndo ari kupuwa uyo ndiye ari kupuwa, but tese hatina mari yacho. Mari wamunomo ibuilding umwe muterera atarot kune varume ndo vari kumanager
ava vaka benefited more than 100 women have benefited
but 100 women mukonsensus mawo mune ma thousands mangana kana vaka kutaura vaka winana vanhu vangani avana kuwina nevanhu 100
honorable ndoda kuti ndigadzise panyaya kuti kuconsensus kwangu kune vanhu vaka benefited mari for sure mari iriko haisi midhuri sekutaura kuti honorable mari iriko kune vanoda mari kubhengere madzimai mari madzimai endai kubhengere madzimai munotora mari mari iri komite maprojects enyu emadzimai.
Unfortunately we have run out of time, so I'll cut it there and I want to thank the honorable members that we had on tonight's program as Siso Puta, honorable Goodluck Waramba, and also honorable Josephine Shaba. My name is Perfect Hlongwane. We meet again next week. Have a pleasant listening.